Baita ere, horreza, ba, ui, baino zibieba. Baita horreza, baita ere, horreza, baitu da, horre duk zat Afrika. Zara, muzo, bam timo duk transporti. Oa, boara, no, ta, kumo duk zat Afrika, zara, zira bata muno, mwere, Zimbabwe, gwenda kikari. Izuzu, wano, zimba, boari, bo. Leo, gu, usia, gwenda, wano, zimba, 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 zimba,
Saka maka haiwa nani pa maka piwa basa hivi uye jemainzi mrukupo wa mari ya kamira sei shakazo famba sei kutimuwani kuimima ku Tanzania musina kusoshika kukigali
basa hivi nalaka itaraka so mbeba asiwa no barzamperi batunuji isu warungu edu watunuji katika baza bakuma na yu ku Tanzania basa hivi pani pakawa kwa pali ya mende u Zimbabwe yu pali ya mende u Zimbabwe ya kawa kwa kupani tapitini na ya kawa pera kwa chaina kawa kwa tati pali ya mende Jua kwa faida zi, aona baza puti kuruanda. Aona baza kuruanda, no but no, wa transporti liji, sunusina zake mzama na wakenda kufi, kuruanda. Tuu maonea zakata baza itarona mbeba, isusi. Ati vandu vandu, mberi, matanzanieni. Ati zuwazi sei baza itika zuwano kwa matanzanieni, aru kwa kumberi, ilu baza wa ito msibabwe. Ati zi chika iti za ipapwe isu.
Kambani, aicho ino nzi, chii sarai?
Kambani, ino nzi, Simba, Logistics and Equipment Supply.
Saka imi muri ku Zimbabwe makapiwa mari yakawanda sei.
Tiri ku Zimbabwe vanhu ava zva vakaita manjeka. Vakati over 70% ye mari yatakanga tawirirana. Asi as far as concerned takazodiscover kuti vanhu pa mari yayo yakuti 70% vakanga tinyepera. Nokuti iwo kumachina vakati tikupa each company tikubadzira 20,000 pa mota. Asi takazodiscover pa 10,000 pa mota tipapa 11,000 11,000 ya taupa 11,000 juu maria waka ati yuo ndio ya rukubadara 11,000 pa moja asikuwa chaina wata rukubadara 20,000 pa moja saa 11,000 wapu watu pa 70% kuna tafana ma 7,000 6.5 kwa shinja wajua maria wana
kane jimwe iresha waka wanga waka vimbisa kutivari kupitirai
so waka vimbisa kuti nyepeza nyeza kuti yuo batu kutu pre-create maboda batu maboda wana ntuma mataka gariza kusika konta jidi ya pera kana kwa tati chaenda tikonza njiri ya kapena tiki patu mbuma uwefa isa ika kule nama fambira tunoita isus kujipa kumu harari tu kigali uji mizi kuruanda taya kwanza kufafamba uti ba 7 days ningita shika kuruanda mbili mo 7 days ningita choka matakata a month tisina wata ni tisina wata shika
saka pa parishi no zii chezo sa makata kura uye zi maakufunga kuita fei manji vangani vatova kukigali parizvino
kune 21
ende vachiri ipapo pamuri boda iri ndere nyika dzipi nedzipi
isi patiri pana vatiri pa boda reTanzania neZambia asi kuTanzania side
saka muri vangani saka mota dzaka contracta dzakawanda sei
mota dzese pa contract dzanga dziri 40 asi pa 40 pa pane mota 8 dzekuTanzania sanzi kuTanzania dzakatosvika dzikatofloda kuna vanhu vakafloda vakapiwa mari kuna vanhu vakatya vanhu kunyika kwavo
apa saka zvii zvacho zvamakatakura
zvii zvakatakura zvakasiyana siyana inini ndakatakura dump truck ne CLB wangu anoshanda nayo kambani akatakura front end loader ne concrete mixer vamwe vakatakura kufuma tipa
saka pari zvino mukataura nekambani yenyu iri kuti chii
kambani yedu manje isusu iri kuZimbabwe vari kuti no kungotaura nevanhu vecustoms mune munokwanisa here kuti muwire nevanhu vecustoms mukwanisa kusiya zvinhu zvachona izvozvo nokuti tivenzerere kumberi nosvika mamutambudzika vava kure kure zvine ani mutambudzika muchii padhuza dzokuti zviri nani mukadzikisa muri vavo zviri nani munokwanisa kudzoka pari padhuza tinokwanisa kukomba nzira dzi mudzoke
ko ivo vesimba kambani yakakucontracta yavari kuti chii
kambani izvo yakaita manje ikambani yemhepo nokuti kune imwe kambani hombe inonzi Simba Logistics iri kunoko saka vakomana ava vakabva vanyora kambani yoti Simba Logistics and Equipment Supply kuna vari muri zvere Simba Logistics anozikanwa nekambani hombe iri kunoko akafonerwa nevanhu vecustoms nezuro vakati ah kambani yatanyisa zita rangu its not the first time its not the second time saka inda kutochinja chii ndakutochinja zita rekambani yangu asi ndakuti nditaure nevakomana ivavo zvavambira zvidi hazvisi right. Nekuti panapa patunduma nezambia haina office achienda chona ngari angomira pa spemuti kwamuona kwakuti office haana zvichio takazvorani anigaka kumbata mapepa aisaka samuchi muchisana nebeki havana office panapa panongorina rana chiita nekuya zvemapepa chete vashandira vakomana ivavo vakomana avavo zvavaingori two haisi kambani. Nekuti as far as concerned sevamwe vedu vatomboenda kudhava ikamunati kambani iriko here zveshuwa vasvika ikoko manje va vakasvika vaingozi vasangane havana kubvuma kuti vasangane kuofisi vaingosangana mutaundi havana kubvuma kuti vaoneko kuofisi yavo kuti vati havana ofisi vakomanavo zvachose.